Vaverengi vanobvunza kuti Mukristu anofanira kupemberera Christmas here? Pasi rese, vanhu vakawanda vanopemberera Christmas vachiti vari kuyeuka zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Asi vadzidzi vaJesu vaipemberera Christmas here? Uye unoziva here zvinotaurwa neBhaibheri nezvemazuva ekuberekwa? Kuziva mhinduro dzacho kuchatibatsira kuona kana vaKristu vachifanira kupemberera Christmas. Chekutanga, Bhaibheri harina parinombotaura nezvekupemberera kuberekwa kwaJesu kana kuti kwevamwe vashumiri vaMwari vakatendeka. Rinongotaura nezvevanhu vaviri chete vakapemberera mazuva avo ekuberekwa. Vanhu ivavo vakanga vasinganamati Jehovha, uye pane zvakaipa zvakaitika musi wavaipemberera. Genesis 40:20 uye Marko 6:21. Bhuku rinonzi Encyclopedia Britannica rinoti vaKristu vekutanga vaitoshora tsika yechihedheni yekupemberera mazuva ekuberekwa. Jesu akaberekwa musi upi? Bhaibheri haritauri musi wakaberekwa Jesu. Mutestamende itsva, zuva rekuberekwa kwaKristu harimo, uye hariwaniki chero mune mamwe mabhuku, inodaro Encyclopedia yaMcClintock naStrong. Dai Jesu aida kuti vateveri vake vapemberere zuva raakaberekwa, angadai akavaudza musi wacho. Chechipiri, Bhaibheri harina parinotaura kuti Jesu kana kuti mumwe wevadzidzi vake vakambopemberera Christmas. Maererano neNew Catholic Encyclopedia, kupemberera Christmas kwakatanga kutaurwa muchronograph yaPhilocalus yemuna 336 CE. Panguva iyi, Bhaibheri rakanga ratopera kunyorwa kare uye pakanga patova nemazana emakore Jesu adzokera kudenga. Ndokusaka McClintock naStrong vakataurawo kuti Mwari haatsigiri kupemberera Christmas uye haiwanikwi mutestamende itsva. Mashoko emuzasi anoti, kana uchida kunzwa zvimwe nezvematangiro akaita tsika dzinoitwa paChristmas, ona nyaya ine musoro unoti, vaverengi vanobvunza kuti, chokwadi panyaya yeChristmas ndechipi, iri munhare remurindi yaDisemba 1, 2014, inowanikwawo pawebsite yedu inonzi www.jw.org. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vayeuke musi upi. Semudzidzisi mukuru, Jesu akapa vateveri vake murayiro yakajeka yezvaaida kuti vaite, uye murayiro yacho yakanyorwa muBhaibheri. Asi haana kumbotaura nezvekupemberera Christmas. Mudzidzisi wekuchikoro haadi kuti vana vaanodzidzisa vaite zvaasina kuvaudza. Ndizvowo zvinoitwa naJesu, haadi kuti vadzidzi vake vapfuure zvinhu zvakanyorwa mumagwaro matsvene. 1 Corinthians 4:6. Asi pane mumwe musi unokosha chaizvo waiyeukwa nevaKristu vekutanga, unonzi chirangaridzo cherufu rwaJesu. Jesu pachake akaudza vadzidzi vake kuti ndiriini pavaifanira kuyeuka musi uyu uye kuti zvii zvavaifanira kuita. Sezvataona, Christmas kupemberera zuva rekuberekwa, uye vaKristu vekutanga vaisapemberera mazuva ekuberekwa. Uyezve, Bhaibheri harina parinotaura kuti pane akambopemberera Christmas, kunyange Jesu pachake. Nekuda kwezvikonzero izvi, mamiriyoni evaKristu akaona kuti haafaniri kupemberera Christmas. Ndipo panoperera nyaya yacho.